Mumashoko aburiswa nhasi mangwanani mushure menguva pfupi pfupi mauto azivisa danho rawo muzinda wemiriri weamerica muzimbabwe wati uri kuongorora zviri kuitika uye muzinda wewasero wakavharwa kune veruzhinji nhasi muzinda wemiriri wecanada wange wakavharwawo nhasi sezvo vashandi vaudzwa kuti vasauye kubasa mumiriri wemubatanidzwa wenyika dzekueurope vaphilippe van dam varamba kutaura zvakawanda pamusoro pezviri kuitika muzimbabwe vachiti vari kutaura nevakuru vavo kumuzinda weeu kubrussels vatiwo eu ichaburisa mashoko pamusoro pezviri kuitika izvi nhasi manheru kana mangwana sachigaro wesangano renyika dzesouthern african development community zvakare vari mutungamiri wenyika yesouth africa vajacob zuma vati mutungamiri wenyika varobert mugabe pamwe nemauto vanofanira kutaurirana kuti vagadzirise zvinhu uyewo vati vatumira nhume dzavo kuzobatsira munhaurirano idzi masangano anoshanda akazvimirira munyika atiwo nyaya yekubvuta masimba haina kunaka uye masimba anofanira kuchinjwa pachitevedzwa bumbiro remutemo mutevedzeri wasachigaro wesangano rinomirira masangano airi crisis in zimbabwe coalition vageorge makoni vaudza studio 7 kuti itariro yavo kuti bumbiro richatevedzwa pakugadzirisa zvinhu muzimbabwe
ehe itariro yedu yanga iri yekuti nemamiriro aita zvinhu iwaya tatichiti dai vamugabe vakwanisa kusiya masimba vasiya masimba kudaro pachizoita kutauriranwa kunoita kuti pave netransitional government inenge ichisanganisira vanhu vanobva kumapoka akasiyana siyana anosanganisira mapolitical parties anosanganisira machurches anosanganisira civil society anosanganisira magrupu evechidiki nemadzimai kuti pave nevanhu vakangosiyana vanenge vachizotungamira takananga kusarudzo nekuti sarudzo ndo dzinenge dzinyatsori pamutemo
vatiwo nyika inogona kupinda dambudziko guru kana mauto akanakirwa nekutora masimba mukuru wemedia center vaernest mudzengi vatiwo kunyange hazvo mauto ave panyanga vanotarisira kuti bumbiro richatevedzwa pakugadzirisa zviri kunetsa
zviripo ndezvekuti muzimbabwe nhamo muvanhu yanga yonyanyisa ende mukatarira izvozvi vanhu vari kupemberera zvaitika zvetingangotarisa ndezvekuti toda kuona kuti ivo mauto vakomana ava vachaita sei chinodiwa ndechekuti kana vachigadzirisa zvinhu sokutaura kwavanoita vanofanira kutibetsera kuti bumbiro romutemo rirambe richinatsoongororwa kuti riri kushandiswa here
mumwe mugari wemuharare vakuda gore vaudza studio 7 kuti vafara nezvaitika nhasi
well ini ndiri mumwe wavamwe vari kuvazhinji vemazimbabwenzi ari kufara muzuva ranhasi nezvaitika kunge masoja atora nzvimbo yavo yekuchengetedza ruzhinji rwezimbabwe
zvichakadai muguta reharare mange mune runyararo uye mauto ange akawanda mune mimwe mugwagwa ave mashoma uye ange ave kubvumidza veruzhinji kufamba mimugwagwa iyi ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya.